munoziva mukoma jonga NDC bato revanhu. It's a people's project. And this people's project ichayambutsa vanhu ipenyu Zimbabwe. Pamwe next year, pamwe 2018, handisinyangaba. But chandoziva inidhiti kuti muZimbabwe yese, tese takatotarisa kuNDC kuti itiyambutse. Kune vamwe vakaba maelection musi 31 July 2018 vari kusenza siku nesikati kuti vadonhedze musangano kuti hazvigoni kuti mhuri imwe chete yakabatana tine mutungamiri mumwe chete vamogeni tsvangirai ticharamba tichisenzera vanhu vemuZimbabwe vana muZimbabwe vacharamba vanesu kusvika tasvika muZimbabwe isuwo vemuMDC tichatarisa kuti maelection akabirwa sei tosenza kuti kana pane zvimwe zvatisina kuona tozvigadzirisa so that muna 2016 kana 2018 hatidyiwe sematemba zvatakaitwa musi wa 31 July 2018.
Pane mashoko ekuti pane urongwa hwekuti kuitwe musangano wekongresi muna 2014 wekugadzirisa zvinhu. Mungajekesa here pamusoro pemashoko aya?
Ini semabharani weMDC handisani ndainzwawo nyaya iyoyo. Chandinongoziva chendechekuti pamutemo wedu isusu paconstitution yedu the next congress ichaitwa and inofanira kuitwa before May of 2016.
Vabiti, pane vamwewo vanotaura kuti mubato reMDC maita zvikwata vachiti chimwe chikwata chiri kutotungamirwa naivo vabiti vandiri kutaura navo chekuti chinge chizotungamira bato iri. Mungajekesa here pamashoko iwa?
Ndinongozvirengawo manewspaper kwazvinobva handiri kuzive asi chandoziva chiri ndechekuti zvandambotaura zvezvi ndezvekuti kune vari kusenza varoyi vari kusenza usiku nemasikati kuti vadondedze musangano wedu asi zvandambotaura tiri mhuri imwe chete tine mutungamiri mumwe chete tine vana vezimbabwe vamwe chete kana pane vane shungu yezvigaro munongomirira kacongress congress ichauya musi wa 2016 asi zvekuti tiyenderane kumang'anga hazvina musoro nokuti mwari ndianogadza ushe ndianotora ushe so inyaya dzatinongoverengawo manewspaper kunyanya-nyanya asi musangano wedu tinoita mameeting mazvino takabatana and chandoziva inini chete ndechekuti we've got one enemy and that is poverty, underdevelopment and lack of development in Zimbabwe. Ndomuvengi one watinaye and seMDC ndomuvengi watida kubvisa kwete kufuma ati kuti tipingisirane imo musangano macho aiwa zvobodo.
Toti kwaendwa kucongress vabiti vasarudzwa kuti vatungamire musangano weMDC vakazvipira here kunge vachizotora chigaro ichi?
Zvandambotaura baba ndezvekuti tine pati imwe chete ine vanhu vamwe chete nemutungamiri mumwe chete isu tiri maconductor nanahwindi asi driver wetractor nditsvangirai